vakawanda vevanhu ava vanoti dambudziko guru ranga rakatarisana nenyika utongi hwevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe wavanoti veruzhinji kusanganisira dzimwe nyika vainge vasisina chivimbo nahwo kunyange vashandi vemumakanzuro akawanda vainge vasatambire mari dzemihoro vanhu vachitadza kuwana mari dzavo kumabhanga ukuwo vashandi vehurumende vainge vasazive zuva ravanotambira mari yavo zvairatidza kuti hurumende yakanga isina urongwa hwekupedza matambudziko munyika nechimbi chimbi mumwe mushandi wekanzuro yekariba vafish mucheza vanoti vave negore nemwedzi mitatu vasingatambire vane tariro yekuti vave kuzohora nekuda kweutungamiri hutsva mumwe mugaro wemuchinhoi vapanashe tsomondo ava nebhizinisi rekutengesa midziyo yekuvakisa vanoti vari kutarisira kupera kwedambudziko rekushayikwa kwemari kumabhangi mumwe mugaro wekualaska vaedmore mazarura vanoti vanhu vachanyatsoona kusiyana kwavamunangagwa navamugabe nekufambiswa kwesarudzo munyika vamazarure vanoti nyika ine nhoroondo yekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo nekudaro vanhu vakawanda vakatarisira shanduko pamabatirwo esarudzo kubvira mukutsvaka rutsigiro kana kuti kukambena kusvika mukuburitswa kwezvinenge zvabuda musarudzo kana kuti maresults
ndinokuva tsupi tsupi tisataenda kumaelection saka ivo mahendirira avachaita maelection mabatiro avachaita maelections kubvira kondakti yavo nemaresults acho ndo achaonekwa munhu wavo chaivo chaivo
vanoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vajohn marava vanoti vanhu vave netariro yakakura muna vamunangagwa nekuti ivo nemauto vakakwanisa kubvisa vamugabe pachigaro izvo zvaidiwa neveruzhinji munyika zvinova zvakatadzwa kuitwa nemapaka ezvematongerwo enyika akaita semdc inotungamirirwa navamogen tsvangirai
isusu zvataida kuti iye tsvangirai azviite ndozvazvoitwawo nemauto tose tatotarisirwawo kuna ivo vamunangagwa kuti pamunhu vachazotisvitsawo kwatoda kuti tisvike kwacho kwataitarisira kuti iye mugeni tsvangirai achatisvitsa
vamarava vanoti kuperera kwavamunangagwa mubasa rekushandura hurumende kuchatanga kuonekwa pavachasarudza makurukota avo svondo rino
tichatozoona neivo vanhu vavachasarudza pamaminista zavo pane vamwe vanhu vatinotozivana kudhara kuti nhingi nanhingi vaitadza kunyatsoita basa mushe pagavhumendi yapfuure
nekuda kwekuparara kwezvinhu zvakawanda munyika zvinosanganisira upfumi hwenyika kushayikwa kwemabasa kuparara kwezvivakwa nemigwagwa pamwe nenzara yanga yatekeshera munyika vamwe vanoti vamunangagwa vane mutoro wakakura nyika isati yaenda kusarudzo gore rinouya asi vamwe vanoti vamunangagwa vanofanirwa kupiwa mukana sezvo vakatanga basa ravo zvakanaka nekushamwaridzana nenyika dzaivengwa navamugabe dzakaita sebritain neamerica uye vanozivikanwa kuti vakatungamira chirongwa chemaguta checommand agriculture zvakanaka gore rapera izvo zvakapa varimi vakawanda goo rakawanda ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini apa chigoriwa